bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mana nemumwe kana kuti 401 vakarumwa nembwa muna Chikunguru. Matunhu ane vanhu vakawanda vakarumwa anosanganisira makumi manomwe nevatanhatu 76 kumasvingo, makumi matanhatu nemumwe 61 kumanikaland, uye vamwe makumi mashanu nevapfumbamwe 59 kumidlands. Bazi iri rinoti varumwa nembwa kubva gore richitanga vanodarika zviuru kana kuti 2000 uye munhu mumwe chete akafa. Vagari vemuHarare vakawanda vataura nestudio 7 vanoti vari kushushikana zvikuru neuwandu hwembwa dziri kungoramba dzichimbeya mbeya idzi. Mumwe mugari wemuHarare mufundisi kuda kwaShe Masondo vanoshanda sagadhi vanoti vanhu vakawanda havasungirire imbwa dzavo.
Kana kanzuri ihedos kana porisi yambobatira bosi imbwa dzimwe dzakawanda kumatitunyanya Manheru dzimwe dzakawanda kanga kumusha kumapacific imbwa dzimwe dzakawanda muroti. Saka yambobatira kana eastpeace yambotora imbwa dzacho bosi zvanyanya.
Izvi zvatsinhirwawo nemukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vatiwo imbwa idzi dziri kusvibisa nharaunda.
Imbwa idzi dziri kuti mabhini kana achinge asina kutakurwa zvekare dziri kuapfaranyura marara aya opararira mumigwagwa, opararira mudzimba dzevanhu. Unoona paloni pakazara zvinhu zvakafa zvinenge zvaunzwa nembwa kubva kumabhini.
VaShumba vakurudzira sangano rinoona nezvemhuka Society for the Prevention of Cruelty to Animals SPCA kuti ritore matanho akasimba kune vari kutora mutemo. Nyanzvi munyaya yezveutano Dr. Life Zambezi vanoti imbwa dzinongofamba famba dzinofanirwa kutorwa neSPCA kana kutourayiwa.
Saka chakanyanya kukosha chatinofanira kuziva panyaya dzerabies ndechekuti iprevention. Prevention inotangira kumhuka dzacho, kutopreventa kuti rabies isabata kumhuka, then tozopreventa kuti rabies isabata kuvanhu. Saka pakupreventa kuti isabata kumhuka, especially imbwa dziri idzi dzatinogara nadzo, tinofanira kashuwa kuti ma stray dogs kana kuti imbwa dzinongofamba dzisina varidzi dzinofanira kuripotwa, so dzinobatwa dzinovharirwa kana kuurayiwa.
Dr. Zambezi vatsanangura nezvedenda rechimbwa mupengo.
Rabies chirwere chinokonzereswa neutachiona werabies virus. So utachiona uhu hunotapudzirwa kubva kumhuka, kumhuka dzemusango nedzimwewo dzimhuka dzepamba. Kumhuka dzemusango kunosanganisira zviremwaremwa, tsoko, marakuni, makava. Imhuka dzese idzi dzinogona kutakura virus iyoyo yerabies.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti varidzi vembwa dzinongotenderera vanogona kusungwa.
Yeah, anofanira kusungwa. So isusu expecting the public to report kana pane vanhu vanembwa dzakadaro. Remember we had cases yevanhu vanembwa dzinoruma vanhu vachifa. Saka we expect vanhu vanochengeta mhuka padzimba dzavo zvikuru imbwa kuti vatevedzere mutemo. Ka vanhu varipoteza vanhu vakamangara ine yake nashuwa imapurisa vanouya voona kuti mutemo waita basa ravo. Uyezve nekudaidza veSPCA kuti mhuka dzakadaro imbwa idzodzo dzitorwe.
Vaendera mberi vachiti vachataura nesangano reSPCA nemamwe mapoka anoona nezvemhuka kuti paitwe hurongwa hwekuvhima imbwa dzinongomberereka nemaraini. Mushandi we Society for the Prevention of Cruelty to Animals yaramba kudomwa nezita anoti vanhu vazhinji vari kutambura kuwana chikafu chokupa mhuri dzavo, nokudaro imbwa dzave kungoregedzwa dzichingofamba famba, izvo zvave kuparadzira chirwere chechimbwa mupengo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapiminze.